Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi, uri musi wechishanu chikumi 23, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komisheni yeZEC inoti vanhu gumi nemumwe chete kusvika pari zvino ndivo vane mapepa akatambirwa kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Munoziva kuti imimi MDC ipati yevarombo, ipati yenherera, ipati yechirikadzi, ipati yezvirema. Saka kuburikidza neizvozvo, makandidhetsi edu mazhinji ari kubva kumativi mana haana mari dzekuti vabhadhare dzakatarwa neZEC.
Bato reMDC rinoti ibato revarombo vanoda kushandura upenyu hwavo kuti huve nani, haringafanani nemamwe mapato ane mari nekuda kweuori neumwe upfumi hwakawanikwa nenzira dzakaipa.
Nyika yeZimbabwe ine varidzi vayo, inotungamirwa nemhondoro, inotungamirwa nenzimu, uye zvekare panodikana runyararo. Chasasarudzo rwatakatarisana narwo haruna chokwadi mukati.
Rimwewo bato rinopikisa rePeople's Patriotic Party ronyorera bazi reUnited Nations tsamba inozivisa danho ravo rekuramwa sarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti vanhu makumi maviri nemumwe vakaendesa mapepa avo nechitatu, asi gumi havana kutambirwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira kutadza kubhadhara mari inosvika mari yokuAmerica $20,000 kana kusapiwa mazita akakwana kubva kune vakanyoresa kuvhota. Mumwe nemumwe aifanirwa kunge aine mazita gumi kubva kumatunhu gumi enyika. Vaimbova gurukota rehurumende vaSevia Kasukwere vachakwikwidzawo vakazvimiririra. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora, vaLovemore Maduku veNCA, vaJoseph Busha veFreedom Congress, vaTrust Chikohora veZCPD, vaBlessing Kasia Moru veZIPP, vaWilbert Archibald Mubayiwa veNPC, vaGwinyai Muzoriwa veUANC navaHarry Peter Wilson veDOP. ZEC inoti mazita evachakwikwidza nzvimbo dzedare reparamende nemakanzuru achaziviswa musi wa30 chikumi kuitira kupa mukana kune vanenge vaine kunyunyuta kuti vakwidze nyaya dzavo kumatare. Masangano anomirira nyaya dzesarudzo anoti vemapato ezvematongerwo enyika vanosungirwa kutevedzera mitemo yesarudzo sezviri mubumbiro remutemo wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni kuti tinzwe maonero avo.
Tapfuura chinhano ichochi cheNomination Court kureva kuti avo vari kukwikwidza musarudza nguva yavo yakwana yekuti vachienda kuelectorate kuti vatengese zvirongwa zvavo kwavari kuitira kuti vazokwanisa kuvhoterwa musi wa23 August. So tiri kutarisira kuti panga pane full campaign yakasimba kubva kumapato aya. Uyezve tikutarisawo zvakare kuti mapato ivavo vabudise pachena kuti zvavanotarisirwa kuitwa kana vakabudirira musarudzo ndezvipi. So tiri kutarisira kuti vachaloncha mamanifesto zavo, vanhu vochizoonawo kuti zvavari kuti ndo zvavachaita kana vahwina musarudzo zvinhu here zvakatarisirwa kuti zvinoita kuti Zimbabwe iendere mberi, Zimbabwe ibudirire.
Imi munoonawo sekuti ZEC yakagadzirira zvakakwana here?
Panyaya yegadziriro yeZEC pakumhanyisa chirongwa chesarudzo chegore rino, isu tinongoti ZEC yacho ndo inosungirwa kuona kuti mabasa ari kufamba zvakanaka, uyezve ndo inosungirwawo kuona kuti vagadzirirawo zvizere. Isu chatinongogona kuita kuongorora kuburikidza nekuobserva kwachaita maelections kuti vakagadzira zvakakwana here kana kuti vanga vasina kugadzirira.
Maonawo sei mafambiro akaita chirongwa ichochi chenomination court?
Takaona kuti vazhinji vakataza kuti mapepa avo apinde pamusana penyaya yekuti vanga vasina homboo kuti mari vanga vabhadhara mari dzakakwana dzinodiwa for manomination iwavo. Taonawo zvakare kuti Zeki yaonawo kuti panga pane dambudziko guru irori. Nhasi munoyanyorawo tsamba ichiti avo vakatadza kufaira mapepa avo nezuro vanga vachikwanisa kuti vafaire mapepa avo nhasi. Saka ndivo vanhu vanga vari kutarisirwa kuti nhasi vanogona kuendesa maproof iwavo kuitira kuti vange vari macandidates paelection iri kuitwa musi wa 23 August 2023.
Imiwo sesangano riri mune zvesarudzo, zvamuri kuitawo ndezvipi kubatsira mhomho yeZimbabwe?
Isu tiri kufundisa voruzhinji kodzero dzavo maererano nokuvhota. Tiri kuti vose vakanyoresa kuvhota vaende kunovhota murunyararo. Runyararo rwakatarwa mubimbiriro remutemo wenyika, Constitution yeZimbabwe, uyezve chikamu chesection 155 chebumbiriro remutemo weZimbabwe chinoti sarudzo dzinofanira kugara dzichiitwa nguva dzose nenzira ine runyararo yakasununguka, pasina kubiridzira, pasina kumbunyikidzana uyezve pasina mhirizhonga kana kuti chitsotsi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato reMDC rinoti ibato revarombo vanoda kushandura upenyu hwavo kuti huve nani. Saka zvakasiyana nemapato ezvematongero enyika akawanda ane vamiririri vanozvitsvagira mari nekuda kweuori hwavanoti hunoitwa nemapato aya. Vanoti izvi zvakapa kuti vakundikane kuwana mari yakawanda yekubhadhara yekudomwa kwevakange vachifanira kunyoreswa nenguva. Tsamba yavo kuruzhinji inoti mari yavanoda kukwikwidza iyi yaifanirwa kubhadharwa kubva mumari inopiwa mapato nehurumende, iyo yaifanirwa kubhadharwa nemusi wa 10 Chikumi nehurumende. Asi vanoti chero hazvo vakavimbiswa kuti zvinhu zvaive mugwara negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi, mari idzi hadzina kuuya nenguva, zvakazokonzera kunonoka kubhadhara kwevainyoresa vebato ravo. Sangano reZEC nezuro rakange razivisawo kuti vai iraive yawedzera nguva yekubhadhara kunyoresa nerimwe zuva kusvika nezuro manheru, nguva dza4 manheru. Chero panga pasati pave nemudzimai ange aziviswa kuti akanyoresa nesangano reZEC. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavaDouglas Monzora, mutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba, kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga mukoma ivanze, munoziva kuti mimi MDC ipati yevarombo, ipati yenherera, ipati yeshirikadzi, ipati yezvirema. Saka kuburikidza neizvozvo izvo makandidhetsi edu mazhinji ari kubva kumativi mana haana mari dzekuti vabhadhare dzakatarwa neZeki. Yatakaona kuti zvirango zveupfumi zviri kupiwa pamusangano weMDC inomirira varombo, nekuti mukatarisa kuti mimi ZANU-PF ipati ine vanhu vane zviwanikwa, asi ndiwo pati inotaura kuti tiri pamasanctions.
Asika vadamba veZANU-PF vanotiwo bato ravo rakakura kare, vane mabhizinesi nevanhu vakawanda vanovabatsira. Ima hamunawo here vanokubatsirai?
Asi mukaziva kuti pati iri pamasanctions yakatakwanisa kutenga motikari maFord Ranger mu210 constituencies dzakabva kuAmerica. Tabva tabva ipapa pamusoro peizvozvo izvo isu tobva tati tinoda kubhadharira makandidhetsi edu mari dzekuti vabhadhare manomination fees.
Mubvunzo muhombe panapa ndewekuti mari yacho yanga imburipo here?
Taifana kupiwa mari dzedu musi wa 10. Musi wa 10 June hatina kuzokwanisa kupiwa mari dzedu. Tobva taita follow up mari dzedu kuti tibhadharire makandidhetsi edu varombo. Zvachinge zvavidaro tibva tanzi mari yedu tiri kupiwa musi wa 19. Tichibva taita in obligation kune ZEC, but ZEC yakaramba kuzvinzwisisa. Saka takazoisa mari yedu mucentral card, ne central payment system. ZEC yakaramba kuti tiite swipe, tibhadhara vamwe neswipe. But zviri kukatyamadza ndezvekutizvo vanhu vese kamamwe mapolitical parties akakwanisa kubhadhara neswipe, isu vakatirambira vachiti varoda cash. But cash yacho toiwana kupi? Nekuti isu hatina maMP ane hori, hatina makandidhetsi ane hori, hatina mamembers ane hori.
Kotsamba yakanyorwa iya neZeki vachiti vanhu vasina kukwanisa kubhadhara ngavauye vazobhadhara, imi hamuna kuipiwa here?
Tavanyorera tsamba makuseni tichiti dai matipo nguva ndobva wabvuma. Saka maona tsamba yavaburisa yekuZeki iri kubvumira kuti vanhu vakarambirwa nemaswipe machines avo ngauye vabhadhare. Isu patasvika makuseni ndinoda kuti ndikupe example yekubulawayo wabva varambirwa kubhadhara. Saka naizvozvo izvo tiri kupesekitwa nenyaya yekuti sakaendesa zeiko kucourt nenyaya yedelimitation. But izvozvo zvatiri kuita kuno kumati tinayo takaibata but vaakutirambira kubhadhara kuti takanonoka. Asi isu mamachines avo ndovairamba vatirambira central payment system.
Saka neimwe nzira muri kuti zek iri kurwisana nemi here vadamba? Imi michete ndimi makarambirwa kubhadhara.
Tiri kurwiswa nezek, tiri kurwiswa nefast, tiri kurwiswa nemilitary intelligence, tiri kurwiswa necentral intelligence organization. Havasoda kuti MDC inge ichipinda mukukwidzo dziri kuuya nekuti ivo vane vavaruda kuti vakwikwidze nekuti democracy to them it's a threat. To them democracy and pluralism havaidi.
Avo vange vari mutauriri wava Douglas Monzora, mutungamiri webato remdc vaLloyd Damba vari kuHarare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, asi vakaudza Studio 7 kuti hakuna munhu ari kuvharirwa panze, asi kuti mari yako chete woenda kunonyoresa.
Madzimai emuno mukatarisa pasi rese, Zimbabwe yakaedza zvakanyanyisa kusimudzira madzimai kuti vapinde mupolitics. Vari kuti vavharirwa, handisi kuziva kuti vakavharirwa kupi. Zvino kana usina access to resource, wotoda mutoro wekuti unge uchitungamirira nyika. Hamusi kuona kuti muri kutaura zvinhu tu zvakati pesane. Munhu ari kuti ndiri kuda kutungamirira nyika asina handina maresource, unozozvibatanidza sei?
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari kuHarare nestudio 7. Bato rinopikisa reZimbabwe People's Patriotic Party muZimbabwe rakanyorerawo kuUnited Nations tsamba inozivisa danho rekuramwa sarudzo dzakatarisirwa kuitwa idzi dzegore rino. Tsamba iyi inoti Zimbabwe haina kusununguka, haina kodzero dzevanhu, inoti vanoti dziri kumbunyikidzwa. Vanotiwo sarudzo hadzisi kugadzirirwa zvakajeka uye mutemo uri kushandiswa zvine tsvete zvinopikisana nechisungo che-445 ne-448 chakapasiswa neUnited Nations Security Council. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato iri vaZvaringeni Samuel Chasi kuti tinzwe pane nyaya yavo.
Zimbabwe inyika yedu yezvipikirwa. Tatakatarisira kuti gore rino sevana veZimbabwe tichava nesarudzo dzine runyararo dzisina mhirizhonga mukati. Takatarisa kuti maelectoral reforms atakataura nezvavo sebato rePeople's Patriotic Party achavhumirwa here. Taona kuti haana kutenderwa, haana kuteererwa. Uye zvekare takati isisi kuti tikwanise kukwikwidza makwikwi awa zvingatiitiremerei, asi togona kutsigira ivo vane shungu vanokona kunga vakwanise kukunda maelectoral reforms asina kuisiwa mukati. Uye zvekare kana vachigamuchira kuti pachava nerunyararo, hapana anozoti ndabiridzirwa mumutambo uyu.
Imi chikuru chaita kuti munyore tsamba iyi kuUnited Nations chii?
Chaita tinyore tsamba iyi ndezvekutadza kuti nyika yeZimbabwe ine varidzi vayo, inotungamirwa nemhondoro, inotungamirwa nemudzimu, uye zvekare panodikana runyararo. Chitasa sarudzo ratakatarisana naro haruna chokwadi mukati, rune kubiridzira rukubva kubato reZANU PF, uye zvechirungu chitaura kuti rigging mechanism. Yatakatarisira kuti hapana runyararo rungabve kubato reZANU PF, bato rikangotarisira zvemhirizhonga badzi. Saka kuti tikukwidze maelection inoisa vene venyika panjodzi hazvisirizvoba. Toda kuti tikwanise kutsanangura magrounds and reasons ekuti tikwanise kuenda to the next stage.
Mareforms amuri kutaura vachasi anoitwa nemapato ezvematongerwo enyika here kana kuti nehurumende? Mune makutarisira zvipi kuseri kwekutambirwa kwetsamba yamanyora iyi?
Mapazi ose atanyorera takatarisira kuti dai vakwanisa kuuya kuzoita monitoring and supervision yesarudzo vatarisana naro. Tasara kuti kumashure tine Monhlante Commission isina kugadziriswa. Tutasa kuti mirizhonga dziri kumashure zvekare hazina kugadziriswa. Tine matare takatasana nawo akati wandei anoda kugarurwa dare pasi akwanise kugadziriswa. Takatasira kuti mareforms da akaitwa zvizere, da tisina zvese zviri kutishungurudza izvi panguva ino. Ndosaka tati kwete bodo, taramba kuti isise bato tingakwikwidze pasina mareforms azere. Zvichitadzira kuti panogona kuzitika mirishonga pamberi apo ikazokanganisa upenyu vevagari weZimbabwe vasina vekutizira asi vanotorarama vari mumuground imomo nezvavanenge vanazvo. Saka zvatikoshera kuti UN dai yakwanisa kuzogadzisa nyaya iri kunetsa muZimbabwe without any delay or postponement of the elections kune vachakwanisa kukugwidza panguva ino vachivuirana nazvo.
Mutungamiri webato reZimbabwe People's Patriotic Party vaZvaringeni Samuel Chasi vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Chirongwa chegore rega rega cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nebazi rehurumende yaAmerica reUS Government's Young African Leaders Initiative kana kuti YALI chatanga shondo rino. Zimbabwe ine vatungamiri vechidiki vanosvika makumi mana nevaviri muchirongwa ichi. Kubva mugore ra2014 pachatangwa vechidiki vanoda kusvika zviuru zvitanhatu vakawana rubatsiro nedzidziso nechirongwa ichi kubva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica. Studio 7 yabata mumwe ari muchirongwa ichi kubva kuZimbabwe, Terence Maposa, murimi wehuku dzechivanhu nembudzi kuMondoro uyewo akavamba restaurant yechikafu chechivanhu ine mbiri kuNgezi inonzi Kwateri. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
Chirongwa ichi takati apply chawana mukano kuti apply ari ino ndo kechitu ndakambo apply last year but atinongenda wana mukano wokuselectwa and ndikapanda apply zvakare izvino ndikapanda wana mukano wokuita kuma interviews. So ndo zvakaita ndiwanewo mukano wokuya kuno ndipo kwasakudzidza nekuona nekopa nekuwana manetworks muline rebasa rangu riri kuita iroro.
Chakakupai mimi pfungwa yekuti ha rega ndimbo applyawo kuyalu kuchii?
Semunhu akakurira kumusha kuMondoro kuvillage 6 andina kunyanya kuwana yatingati exposure ya kuti mukano wekuti ndione kune vamwe vakazvita kare kana kuti kune vamwe vakazvakaitikwa zvikabudirira yanga iri nzira yekuti ndidzidzewo kune vakazvita kare kuma economies akatoestablishwa kare kuti kwasowo kuona nekudzidza kuti apa zvinofambiswa so nevakafamba nzira dzacho izvozvo ndokwasa kudzidza zvakanaka ndozvakandipa chidiso chekuti ndikwase kuapply kuti ndikwasa kuwana chiva kukwazika.
Nebasa renyura munoita mimi kuZimbabwe uko tinonzwa mbiri yenyu inofamba stereki nezvamauya kuno kuzoona izvi munotarisira kuti muchabuda nezvipi kuchikoro chamuri iko zvinoko?
Semurimi arikuedza kuda kuita zvinhu zvakawanda mubasa rekurima ndiri kutarisira kuti chekutanga ndichawana maideas ekuti ndive nemanew farming techniques sezvandatotanga kutodzidza nhasi patechnologies ekushanda navo pakurima uye chechipiri ndichakwanisa kuwana maconnections nevanhu vatinokwanisa kuti tigadzire mapartnerships vanhu vatinokwanisa kuti vave vanhu vanogona kuinvesta mubasa rangu kana kuti manetworks nevanhu vekune dzimwe nyika not only kuAmerica asi kune mamwe African countries kuti zvinoita easy kuti tishare maideas kushare mabusiness ideas kana kufambirana uye kuti tikwanise kuendesa basa redu refarming kuperi tichidzidza nekukopa kune vakazvitakara.
Ndopedzisira ndichitsvaga kuti saka imimi muri kupi muchange muchidzidzira izvi muri kupi muno muAmerica?
Izvizvi nguva zhinji yedu tinenge tiri kuno kuIndiana kuWest Lafayette kuPurdue University inova university yezvekurima University of Agriculture and tichazombofamba kunana Chicago munana July umu tichaenda kuChicago kwatichange tambonoita futi mukano kunetweka nevamwe ikoko nekudzidza zvimwe tiri kuChicago kwamazuva mashoma then tozopedzisata kuWashington DC tisati tadzokera kumusha.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative YALI 2023 Terry Maposa ange ari parunare kuPurdue University kuIndiana neStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepa nawo anhasi. Bepa naure Herald rine nyaya yekuti muzvina bhizimisi vava nemabhazi akawanda akabatsira muhondo yechimurenga uye vakaitwa gamba renyika LaBen nawo mucheche vakaradzikwa nezuro kupurazira vaku Beatrice. Mubepa nawo resim live rine nyaya yekuti aimbova murairidzi vaPeter Vowles vadomwa nenyika yeBritain semumiririri wayo mutsva kuZimbabwe. VaVowles vakambodzidzisa muZimbabwe kwegoro rose vari kutora chinzvimbo chaMai Melaine Robinson. VaVowles vari kutarisirwa kutanga basa muna Gunyana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hallo magadi studio 7 yose navateereri wayo. Ndinoitwa Prophet Chinogure. Tinoda kuti nditende Mwari pabasa rose ramunotiitira vashamarari vestudio 7 nepfenyuro inofadza zvikuru. Tinotarisira kuti muwe nemushando wakanaka munguva dzatasangana nadzo dzatatasana nadzo dzamaelection idzi muZimbabwe. Regai nditi Prophet Chinogure vari kutsudza kana kuti kuzadzisa mashoko akagara aripo kubva pasi chigare nekukurudzira wezvitendero muZimbabwe nevari kunze kwedzinyika nevedzimwe nyika dziri pasi rino kuti tibatsirane kubata munamato pamhuri nepanyika yeZimbabwe. Tinokumbira zvikuru wekereke yeZion Apostolic Church ngatipfugame nemamwe mapostori ose kunyangwe nemamwe mapentecostal nemainternational churches. Zuwa ratiri kutarisira kuenda kumaelection makereke ose abatane vakumbirire muri yeZimbabwe runyararo nokuti Zimbabwe yagara inozoguma yava nekudeuka kweropa nguva nenguva panoguma paitwa maelection. Hatisi kuzvida rwendo rwuno.
Mamukasei vanakanda mairi endeu timu ndoshamisika nokunyepa kunoita vatori venhau. Hei kasikuiri JSM kasikuiri gets arrested zvekasi zvokunyepa, but one thing for sure kasikuiri will get votes from ZANU-PF not from the existing opposition. Thank you.
Pastudio mrisem uyo murume wemavadzo samufonire bvisai namba dzake mafoni menyu anoti bhoha zvanotaura mvesu. Andoti bhoha zvanotaura musambomufonere bhoza izvi tatasana nemaelection soka anotaura mbishi zvake kutaura zvimbishi. Aiwa andoti bhoha mvesu pastudio apo muri semuseya. Aiwa wada kuzongowanda andowana bvongo dzamuto chero vadangowanda kunoita mapurezidendi papurezidendi panodiwa munhu wani havadiwa vanhu 17 zvauda kuwanda ita torofu kuda kukondesa mapurezidendi panodiwa munhu wani ungangozoti ma20,000 anongoenda mahara ma20,000 davato watengawo mahonda fiti watoita mushikashika muHarare zvatoto nemusoro dhani zvauda kuita apo ngondoise Mnangagwa iye anozviti ndiri Mnangagwa napurezidendi Chamisa chete vamwese ana Monzora vana kasukuere nana mairinda masarara ngavatenge mota kana mawishi uko kuite mushikashika zvatotonani ma20,000 imari yakawandisa vamwe rusha ya20,000 munhu adoita purezidendi doita purezidendi usina kana zendi ndoda kuzoba ikoko purezidendi afanira kunga ane mari ane upfumi ya
musemuse vana mukoma tanonoka wande nana mukoma Blessing Zulu tendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi toda kutaurawo panyaya yemaelection yemacandidates ari kupinda ari madhabhodhabhle. Aiwa zvinhu zvacho varume zivai kuti vati kutamba navo tikutamba bhora netimu inoita zvembabvu saka tarirai hatitarisisei muone kuti zvagara vamwe vanhu vekutriple c havasi vekutriple c chaiko havadi kugwira ruzhinji saka ndosaka muchiona vachitengwa nanafazi vachiada kukonzesa confusion mupati havasi magenuine triple c tiri kuti matriple c chaiwo chaiwo handei. Maita vestudio 7 ndiri mukadoma
studio 7 tadzoka pastudio 7. Ei vamavhaza vamavhaza mune problem munozainonzi problem muda kupuwa dzimwe 5 years dzei dzimwe 5 years dzei dzamuri kutaura nai vamavhaza kuti vanhu endai munovhotera ZANU-PF. Hakuchina ZANU-PF munachavhotera ZANU-PF vamavhaza. I'm very sorry for that. Ezvo muri kupembedza chimushini chimwe chamatenga chamatotatarika kutenga because pakutika maelection chamaisa kuparana nato ndochamuri kupembedza kutaura neparedio nokutofota nokuita sei husaskamu koko hudhandaidiho kana varume vakuru vana chivengwa vachiinda vachinotaura kuti he mushini tatenga mushini tadai hazvishandi izvozvo panguva ino. Enough is enough. Chakachenza nechakatanga iye zvino hakuchina chiri mukatengei chiri mukadii chiri mukadii hakuchina zimbabwe yaora chaora chinhu chakushina chachida munotenga mushini maticha ane mari munotenga mushini mauya madokta mambabhadhara mari hamuna simangomanya tegaitenge mushini kuti vanhu vagoona because vanhu vari kukomplaina nhau dzokuti hamuna mushini hamuna chii machidai machidai hapachina vadokta mabasa zvamuri kutaura zvese izvi makagadzira chimhuka chenyu chinonzi fazi chamakagadzira chemasiya iwo iyaya mnoti iwo masiya iwo anotenga kumashopu api munoenda kuzvipatara zvipi iwo masiya iwo vabereki vanoenda kuzvipatara zvipi nevana vanoenda kuzvipatara zvipi vamwe vacho unotoona kuti vanototambura vanenge vachifamba iwo vachiita vefazi vacho unotoona kuti vanototambura chaiko mari dzavakapiwa izvozvo dzapera kana dzapera muchaita sei pasi nezanupiyef pasi nezanupiyef pasina munangagwa pasi nemuva mavhazi munotaura zvinopi
idzo ipfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muTunisia. Tunisia yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi anosanganisira kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu, kushayikwa kwechikafu nemabasa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vari kushushikana kuti munyika yakatanga chimurenga chikurwira hondo yejekerere kana kuti Arab Spring, remangwana reTunisia harina kujeka. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi. Pari kutyirwa kuti nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi, Tunisia ichatadza kubhadhara zvikwereti zvayo kunyika dzekunze nemabhanga nemasangano anokweretesa mari, zvichapa kuti upfumi hwayo hubva wananga kumawere, zvichitowedzera urombo munyika iyi nekutambudzika kwevanhu zvakanyanyisa. Muna Gumi Guru 2022, bhanga reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rakawirirana nehurumende yeTunisia kuti yaizopiwa mari inoda kusvika mabhiriyoni maviri emadhora ndokunge nyika iyi yatenda kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi uye matongerwo enyika. IMF yaikurudzirawo kuti Tunisia ibhadharise vanhu mitero pakutenga gorosi uye mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi panonzi hapana kuwirirana pakuti zvinhu zvingawandudzwa sei munyika iyi. Mushure mekushanyira Tunisia mwedzi uno, mutungamiri wekomishen yeEU kana kuti European Commission President vaUrsula von der Leyen-Rattou uye mutungamiri wehurumende yeItaly vaGiorgia Meloni vakazivisa nezvechido chavo chekubatsira Tunisia. EU neTunisia dzakatenderana kushanda munyaya dzezvekutengeserana, kushanyirwa kwenyika uye kutengeserana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. EU yakati yainge yakagadzirirawo kupa Tunisia mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemaeuro. Painge paine tarisiro yekuti danho iri nereIMF zvaizobatsira Tunisia. Pamusangano nevatori venhau muWashington DC muAmerica pakati pegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muItaly vaAntonio Tajani, vaBlinken vakati vari kufara kuti Tunisia yakazivisa kuti iri kuda kuvandudza zvinhu kuti ibatsirwe neIMF, asi vakati iri danho rinogona kutorwa neTunisia chete nekuti inyika yakazvimirira. Vakati havo panoda Tunisia rubatsiro panyaya yekuti isavende kumawere munyaya dzezveupfumi. Vakatenda EU nekuratidza chido chekubatsira Tunisia, vakakurudzirawo IMF kuti iuye negwara rakajeka rekuti Tunisia yobatsirwa sei. Asi vaBlinken vanoti zviri kuhurumende yeTunisia kuti yotora danho ripi kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. VaBlinken vanoti America inoda kuona Tunisia ichibudirira. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muTunisia. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Na iwaya mashoko tabata shika kumagumu echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Evans zininga ndiri mu Washington DC mosara mwina ntunga milinko muachikupa echirongwa cheisindevele.